Bato rinoitwa nevanhu varipo panguva yera yavanenge vari kushanda. Hakuna munhu anoti ina handibudi mubato. Kana ini mangwana chaye mangwana kana vanhu vanotungamira musangano vakati apa vareswa, chikarafu chotoku pari chekuti chimbobuda mupati haugoni kuramba, unobuda asi unozotsvaka nzira dzokudzoka nadzo. ZANU-PF is the only party muno Zimbabwe izvizvi kutaura kwandiri kuita yagona kudzinga mutungamiri wayo zviri pachena zvikabudirira. Yakadzinga ndovaningstone ndiye akangaita the first leader weZANU-PF akabuda, akafana nepati yake yenzi ZANU-DONGA asi asiri pati yeZANU-PF.
Ko munoti kudii nemashoko avari kutaura yekuti Mai Mujuru anogona kupinda musarudzo dzemuna 2018?
Hakuna chinorambidza Mai Mujuru kuramba vari mupolitics kana vachida nokuda kwokuti chizvarwa chomuZimbabwe chine kodzero yekuita zvachinoda. So 2018 kana vachida kumira vanongomira, asi vanenge vachiri mutungamiri weZANU-PF. Varenge vachimirawo nepati yavo, havarambidzi kana vachida vanongopindawo muresi voona kuti vangakunda here ZANU-PF yatoziva isusu. Asi ndoona sokuti vanenge vachitambisa nguva yavo.